vatanga kundovashana asimangwanani achipatara chemasaday uko vakaendeswa sondo rapera mushure mekunge vaita stroke. Studio 7 payasvika kumba kwavandlovu kufani nhiyo vanhu vakawanda sanganisira vamwe vakuru vakuru vebato rezanu PF vange vachiuya kuzobata maoko. Imwe nhengo yepolit biro yezanu PF Solomon Skofana vati bato ravo pamwe nenyika zvarasikirwa zvikuru nekushaya kwavandlovu. Vaskofana vati mushure mekunzwa nezverufu rwavandlovu nhengo dzezanu PF mudunhu revulawayo dzaita musangano wechimbichimbi yekuti vape kurudziro kuboka repolit biro yekuti vandlovu vaitwe gamba renyika uye vati vakamirira kunzwa mhinduro. Imwezve nhengo yepolit biro vajoshua malinga vati vandlovu vakaita basa guru rekusimudzira upenyu hwevanhu vatema nyika isati yawana kuzvitonga uye nyika yawana rusununguko. Vakatiwo vanotarisira kuti vandlovu vachaitwa gamba renyika pasina chinonetsa. Mumwe mugari wemubulawayo vawalter taranike vati vanoyeuka vandlovu vari munhuaifarira zvemitambo kunyanya nhabvu. Vakatiwo vanorangarira muchakabvu vachisamari kutsigira mitambo yakasiyana-siyana yaisanganisa yechidiki pavaive mumiriri wemupopoma mugari reparamende. Vandlovu avo vange vave nemakore makumi manomwe nemasere vakave nezvinzvimbo zvakasiyana-siyana muhurumende pamwe nemubato rezanu PF kusanganisira kuve mumiriri wemupopoma uye kuve mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepamusoro. Vandlovu vasiya mudzimai vana pamwe nevazvikuru. Urongwa hwekuvigwa kwavo hunotarisirwa kuziviswa munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taurai Shava.